Ini ndini jonga kande miri nchiti ene msoro ye naudza nasi chipiri mbudzi 8 2016. Sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika pamwe nevamiriri mudare reparamende neSenate muAmerica dziri kuitwa nasi vaDonald Trump veRepublican Party vachitatsurana naamai Hillary Clinton veDemocratic Party musarudzo dzachatungamira nyika. Tichakupaiwo maonero akasiyana siyana ezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pesarudzo dzemuAmerica idzi pamwe nezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vavo vari muzano PF. Mapato anopikisa anosanganisira ari pasi penera anosangana nezeki kuti vazeye zvavanoti zvinoda kutanga zvagadziriswa sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Mumwe mufundisi weAssemblies of Pentecostal Methodists anoimba nziyo dzechitendero Reverend Togare P. Tapera Chivaviro vanopa sangano reAlive Albinism Initiative mvumo yekutora damba refu ravo rinonzi tsitsi dzake ihuru rakatsikiswa muna chikumi gore rino. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo dzemuAmerica idzo dziri pakati. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu nekudzvenya pakanzi like.